Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvivarewo teachers day rinotirangaridza kukoshwa kukosha kweprofession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirangaridzawozve kuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichidiwa.
Varayiridzi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose reWorld Teachers Day.
Tishuru kuti zvinzemutengo munyika zvainkiriza ne 1500%, yen po ofa 60%. Ichi pane huge difference inofanira kukava. Zvekuti neofa iyoyi machiremba hatikwanisi kusubsidize shandiri yedu panguva dzaanofanira kunge achitipa mari yekuti tikwanise kuchikavha dziro iri.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro, uye vana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa5 Gumiguru pasi rose zvichitevera kutarwa kwarakaitwa zviri pamutemo nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations, uye rakatanga kucherechedzwa zviri pamutemo muna 1994. Sangano revarayiridzi vekumaruwa muZimbabwe reAmalgamated Teachers Rural Union of Zimbabwe rinoti rapinda muurongwa hwekucherechedza zuva iri panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi neupenyu hwevarayiridzi. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavapinda wanga wakarongwa nesangano reZimbabwe Labour Center, uye wapindwawo nemamwe masangano evarayiridzi.
Tabatana nevamwe vashandi kwatanga takakoko veZimbabwe Labour Center tichitarisa uraramo yakararamwa navaRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class, ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yekuchienderana nevarombo nevanhu vanotambura. Saka ndonyaya yataswera tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Center kwataendawo nenhengo dzedu.
Musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarayiridzi?
Hongu tine vamwe vanobva kumasangano evamwe varayiridzi vanga variko, kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatinako ikoko pamusangano iyoyo.
Tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema chema nemamiriro akaita upenyu hwavarayiridzi. Nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita?
Panguva yandapiwa kuti ndipe hurukuro tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi munyanyama ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangamhuri dzavo kuti vachitadza kurapisa vana vavo muzvipatara. Tichizivisa vanhu kuti musi wa14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga marini vasa kuti tiraramewo sevanhu.
Kurarama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa14 Gumiguru kuchange kuchiitwa nevarayiridzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwa uhu?
Tichange tichikurudzira varayiridzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndozvinhu zvoga zvavasarwa kuti vaite. Simba remushandi riri mukuru withdrawal labour yake. Veboka redu vose vachanga vasingaende kumabasa, asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamaunions vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete. asi iri struggle yevashandi vose.
Musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo?
Chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva, kangave unoshanda kurailways, ungade ungashande kuGMB chero kwauri kushanda uri, tibatane pamwe chete, tisangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi, asi tibatane zvine vamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa, tibatane nevamwe vari pamapenzheni vakadorega mabasa, kuti tiite chinhu chimwe chete, tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe. Raramo yevarombo ionekewo kuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu.
Muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende?
Zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvizvi zvisati zvasvika kuhurumende zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vacitizens vese ari munyika, kuti vanzitange vambonzwisisa simba ravainavo iro. Kana tavanzwisisa simba ravainaro, ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende. Kana taakuenda kuhurumende tinenge taakuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho, tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei. Tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro, haisi kunyorera mapetition, asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira vari kuda kuti nyunyuto dzavo dzigadziriswe. Zvikatadza kugadziriswa, vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa.
Tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu. Muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi, nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana?
Ndopandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu vabatanidzwa pamwe chete. Tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatane, kuitira kuti kana kwakuratidzirwa kuratidzirwa nevanhu veboka reatus, hakusiyani kuratidzwa neboka rangana, kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise. Tanga tichitiratidza kumashure uku kurwisa tiri mupaka, asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete, tinoona tichikunda.
Iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarayiridzi vakaita semi?
Zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa, kukosha kweprofesheni yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafaniri kurega dzichibiwa nguva nenguva, kuti tifare tiwane tizire kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika, ingenura njere dzenyika. Takafarawo tisaite masiyandaita, tisaite kungobata nekuseri kweruoko, asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu. Saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri, chekutanga chekuti tibhuire kodzero dzedu kuti tidziwane, chechipiri kuti kana taona kodzero dzedu tiasive responsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira, nekuti budiriro inobva mudzidzo yatinobva.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rakaramba kutambira mari dzakawedzerwa nehurumende nezuro, richiti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvakanzi zvakawedzerwa nehurumende zvishoma zvichienzaniswa nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dean Ndoro, vanoti nhengo dzesangano ravo dzichadzokera kubasa kana sangano reHealth Services Board ragadzirisa zvichemo zvavo.
Chokuti nezuro muchechano takapinda munenenzi bipartite negotiation panel meeting inenge negovernment nehealth services board nesu vashandi chedza kudiscasa tione kuti maallowances edu kana kuti zvatinowana kupera kwemwedzi zvoriziva kusvika papi. Magovernment yakadzisa yekuti ingakwanisa kuwedzera ne60% vana anonzi mahealth specific allowance, isanganisira neyedu own co allowance yedu. which is mingi zvakureva izvokuti pa$7.50 yatinowana RTGS per hour paunko yaincrease ne$4.50 painenge ya$12.50 RTGS per hour. Saka veZimbabwe Hospital Doctors Association vakaimirira Hospital Doctors Association vanozvitambira vakaramba ofa iyoyo vakabuda meeting uyezve vakazivisa vari meeting iyoyo kuti vakubuda moyo ayoti Apex Council.
Sei imi sesangano makaramba kutambira mari yakanga yawedzerwa nehurumende?
Isu chiri kuti zvinze mutengo munyika zvainkiriza ne1500% then poofa 60%. Which means pane huge difference inofanira kukavha vokuti neofa iyoyi machiremba hatikwanisi kungoti tichisubsidize shandirwi yedu panguva dzaanofanira nge achitipa mari yekuti tikwanise tichikavha gap iro risi baba 60% kusvika 1500. Saka iofa iyi haitikwanise kuti unge tichikwanisa kudzokera kubaya, tinotanga tichingoramba tiri incapacitated kudzokera kubaya.
Dr. Ndoro, chii chaizvo chamuri kudai mimi kuti chiitwe nehurumende?
Tanga tati hurumende ngairivhiyu malawanzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tikuti isusu zvatichiwana zvive zvakategwa pangava pane US$ zvasviri 1:1 zvinobva pazvinotozvizvara ranga rakuluza vhalu nekuda kwechii? Kweinflation. Saka naizvozvo tinoda kuti mari yatinovasotichiwana inowana value ende uyezve kana hurumende yakaintroducea interbank exchange then ndaikwanisa kurivhiwa masalaries yedu nechii? Interbank exchange.
Dr. Ndoro, vatereri vari kudo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakainzana here nemaUS$ kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuwa iri maUS$?
Tinoda kuti dzienzane sezvo hurumende iyi yakaramba ichiti haina maUS$ uyezve hazvisiri pamutemo kunge tine maUS$. Ngaichienzana uyezve ive nebuying power sezvayakambenge iri payainge iri maUS$.
Kune vamwewo vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndihwo hunokuvara, nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndivo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu, munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinotora chishungurudzo isina chimachiremba nekuti hazvifaniri kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi, but isusuwo pamachiremba haimunofanira kunge muchidzidziso wekuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere. Kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka. Unofanira kunge uri nerightful state of mind kuchiatenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda muHealth Apex Council, zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kuudza Health Services Board nevaemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo, sezvozvi tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebipartite uyezve kana platform yacho zvitemo nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar grievances anonge asinganyatsozoko adreswe Health Apex Council muya kuti zvitore nemubipartite. Saka zviri kuti Health Services Board ngaigadzire platform reimwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avo angoendeswe
avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dean Ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo sachigaro vesangano iri Dr. Paulina Sikosana vanga vasiri kubatika parunhare mbocha yavo. Asi hurumende inonzi yanyorera vana chiremba tsamba ichivaudza kuti vadzokere kubasa nemuvhuro nenguva dza8 mangwanani. Asi Dr. Ndoro vaudza Studio 7 kuti kuramwa kwavo basa kucharamba kuchienderera mberi kudzamara hurumende yawirirana navo. Mumiriri weMDC muHighfield West VaHepmo Chidziva vanoti shuviro yavo ndiye kuti pave nenzira dzekuunza magetsi munzvimbo yavanomirira muparamende kuitira kuti vana vari muzvikoro vawane zvikwanisiro pavanenge vachiita zvidzidzo zvemaoko zvinoda magetsi. Vachidziva vanotiwo vari kutsvaga vekushanda navo mukuchera zvibhorani nekuudza magetsi pachishandiswa sola. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachidziva nezvenyaya iyi.
Highfield mune nyaya dzakawanda dzinosanganisa nyaya yemigwagwa, nyaya dzemvura, nyaya dzemagetsi, nyaya dzezvikoro nekuti munongori nesekondari sikuru imwe chete. Mukati mehighfield mune vanhu varimo vakafanana nenherera vachipegura vasiri kukwanisa kunge vachichengetwa. Ine nyaya iriko yemapensioners vanga vakabatsirwa mari yavo iri maus dollars vakupihwa marrtgs vekukombureinavo. Nenyaya inovanopihwa chikafu sechewelfare vakwegura vaya vari kukombureina kuti pari kuuya nyaya yecorruption yavari kunzi vabhadhare mari ivo pakuti vawane chikafu ichocho. Ndakatarisa Highfield tine nyaya hombe yemugwagwa iri kuafrica nyaya yekuti zinara iri kupihwa mari dzinekuti ine zvinogadzira nyaya dzenzira kanzo inotadza kuita access kumari iyo inenge wakati hodhi dzedu dzakaparara. Touya kunyaya yemvura ii ndiri kuda kuti ndinge chichera zvibhorani kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vedu vakukwanisa kuwana mvura seke pachikoro chedu chekwaedza hachisina mvura izvezvi. Ndinotarisira kuti daindaiwana vanondibatsirawo vakwanisa kunge ndadhula mabohos kuti vanhu vange vachibetsereka nemvura. Neprojekti yandaa ndakatarisa kuti ndinoita yesolar project yekubatsira panyaya yemagetsi nekuti munyika hamusina magetsi anongouya for 4 hours achienda. So vana vedu vari kuafecta zvikoro zvepakwaedza vanofanira kunge pachiitwa metal work nyaya yemagetsi hapana. Vanoita food nutrition nyaya yemagetsi hapana. The fashion fabric nyaya yemagetsi yaafrica asi vana vari kunonyora mumwedzi unotevera mudzidzo dzavo.
Kana paine vamwe vangada kukubatsirai vanokuonai uyezve vangabatsira sei?
Kana paine vanenge vachida vandibatsira vanondiwana panhamba dzangu dzinoti 0777685445 ndo nhamba dzandinobatika dzika WhatsApp kana kungosevenzisa Facebook hepimo chidziva vanobva vandiwana kana tinonzi honorable hepimo chidziva ndiyo akaunti yangu yeconstituency yeHighfield.
Takatarira vechidiki tinonzwa vazhinji vachichema chema kuti vechidiki havana mabasa uyezve vaakupinda pakutora zvinodhaka nezvimonde. Zvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo kune vechidiki vemuconstituency?
Inyaya yakaoma iyoyo yekuti generation yevechidiki vakawanda havana access kunyaya yemabasa nekuti makambanisi mazhinji akabva. So unotoona kuti munzvimbo zhinji nenyaya yestress vazhinji unovawana vaakuita izvozvo zvemadhiragi. Saka tiri kutry nedzimwe nzira kuti toita sei kuti tivabvise tivawanisewo zvinovasastena panguva yavanenge vasina zvipiti. Ndobva tiri kutotsvaga kuti saMP vamwe unotsvagawo mabhora kuti dai mambenge muchitambawo bhora unotsvagawo netball basi kana dai mambe nekuti vazhinji vaakuenda kuprostitution vamwe vaakuita zvemadhiragi vamwe vaakungorarama nekuba vachinoenda kujeri nekudzoka kusina upenyu especially kune vechidiki vakawanda.
Mumiriri weHighfield West National Assembly vaHepimo Chidziva vachitaura vari parunhare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Teresa Dangwa, chizvarwa cheZimbabwe vanogara muNew York asi pari zvino vari kushanya imo muno muWashington DC. Tinokuchingamidza ine mufaro Pastor Teresa Dangwa, mafambireiko kuno kuWashington DC?
Nhasi ndauya zvangu nehama dzangu dzakauya kuconference yemadzimai yakadarika masvondo mairi apfuura. Tanga tine mubatanidzwa wevafundisi wevasikana nevarume vasati varoora kana vasati varoorwa kana vasina zvavo shungu yekuroorwa uye nemubatanidzwa wemadzimai wakapera masvondo mairi apfuura. Saka ndandauya nevakanga vauya kuzotishanyira ma main speakers edu, umwe chete anonzi Prophetess Masego ndiwo na Sister Mercy munomwezi ya muimbi wedu wekuZimbabwe gospel diva wedu ndianga achitiimbira pa maconferences edu. Zvakadaro ndiri kuno ndanga ndagara ndine urongwa hwokuuya kuno nekuti ndine container rema books nema school supplies zviri kuenda kuZimbabwe.
Zvinhu izvi zvinenge zviri kuenda kupi uyezve zviri kubva kupi?
Ndiri kushanda neRotary Club, saka vanenge vachitipa mabhuku, maschool supplies nekunotumira kunoendesa kuzvikoro zvandiroshanda nazvo. Vamwe venyu munoziva programu yangu inonzi Dangwa Initiative. Tinoshanda nezvikoro zviri muChikomba District kuChivuko. Iye zvine izvi tine zvikoro 45 zvatakaregista zvatiri kushanda nazvo. Ndoo kwatakaona kuti inga havana malibrary. Saka mabhuku ari kuenda kurwendo rwino mazhinji achona mabhuku ekunotitangise kuestablisha malibraries among maschools yeatoshanda nawo.
Pane zvimwe here zvichange zviri mucontainer renyu zvamafambira iko kuno?
Ehe, tine chikoro chiri chemakristu iri mumwe muMaryland imo muno muDMV mwenyu muno. Vakandikoka vakati mufundisi tanzwa kuti muri kugadzira zvinhu zvinoenda kumusha, tingakubatsirai nei? Ndobva ndavataurira kuti vana vedu vasikana vazhinji vanombotadziswa kuenda kuchikoro kwemazuva amwe achona vanogona kutadza kuenda kuchikoro kwesvondo pamwedzi nenyaya yekuti vanenge kana vari kumwedzi vanenge vasina zvokushandisa kuti vazvigadzirire panyaya yekuenda kumwedzi. Saka vakati vakabva vatitengera mabhurugwa, masanitary towels zvokuti tigokwanisa kuenda kumba vakatoti saka ndobva ndakati saka ndouya nemotikari yakakura zvakadii zvikanzi uyai nevan. Saka ndokwati kutopfuura nako izvozvi kuti tinoona kuti zvinhu zvachona zvakawanda zvakadii tozviisa mucontainer. Uye zvegore rino tiri kurejista izvozvi kutotaura kwandiri kuita kudai ndatomboreziva meseji kune timu yekuZimbabwe yeDangwa Initiative vari kutofamba mumaruwa vachirejista anonzi maOVC. Maorphans and vulnerable children. Vana ivavo vasina, iye zvinoita kanzwa kuti maOVC vana kwete kungoti maOVC chete, asi hanzi vana vari kutouya kuchikoro vasina kudya chero vasiri maOVC. Saka isusu edu nekuti tiri kutangiriwo padiki patinokwanisa, tangotombotanga nekufidha maOVC. Saka izvozvi tiri kutorejista vana 1000.
Vana ava muri kunyoresa vari kunzvimbo ipi?
Tiri kutangira muChikomba District, ndo matakatangira kubvira muna 2008, asi hazvititadzise kuti kana pane mumwe anenge achiti ini ndine vana vakati, kana vari Nherera kana kuti vari vana vanonetseka vanoshupika, aiwa munongondibata pa WhatsApp pa +1 914 327 6633.
Tichipeta hedu nhaurwa yedu, zvii zvimwe zvamuchange muri kuita iro gore rino?
Gore rino ndine bhuku randakanyora randiri kubuditsa richabuda mumasvondo matatu ari kuteera aya, randakanyora reupenyu hwangu, rekudamwa kwandakaitwa naMwari nekuratidza kuti Mwari nyangowo uri munhu akaita sei, Mwari havarege kushandisa. Hapana chinhu chinonzi naMwari chichitadzo chihombe. Mwari vanotaura ivo mushoko ravo kuti ndakakuziva usati watove mudumbu mamai vako, zvichireva kuti chinangwa chavo maererano neupenyu hwako chinotori mauri nakare. Ndo zvandiri kunyora mubhuku rangu iroro, richabuda zvakare, ndichadzoka ndichitaura nezvaro panguva inoteera. Asi ndo chimwe chatakatarisana nacho.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu Pasta Teresa Dangwa. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveupenyu hunoraramiwa nevasungwa kana vachinge vazobva kumajeri vabuda, kuti vari kukwanisa kunge vachipinda mune ruzhinji vachigara zvakadii, yatingati reintegration. Muhurukuru yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro vaEdison Chiota. Vachiota, muri kuona sei panyaya yekuvandudzwa kwevasungwa kana yatingati rehabilitation? Muri kuona iri kusenza here kana vabva kumajeri?
Pari zvinezvi pane gadziriro iri kuitwa neZPCS, Zimbabwe Prison and Correctional Service, yekuva vanoita kuti ivo kuti pave panoita inonzi reintegration process. Saka vari mukati nekugadzira zvatingati mutemo wacho kana kuti zvinoita kuti zvishande. ZPCS yakaona iyo kuti zvayanga ichiita kuti yadzidzisa vanhu vabva mujeri vaakuenda kumisha kwavo, mumwe anosota aitaura kuti aiwa ndenge ndiri kumaunjari wenyu, mumwe achiti ndenge ndiri mukorokoza, mumwe achiti ndenge ndiri chii, mumwe achiti ndenge ndiri kwakati, achataura kuti enge ari kudzini. Saka vakaona kuti purosesi iyoyo inotadzidza kuti munhu anzwiko ane chinobatsira chaawana kunge ari kudzini. Saka vari kuronga kuti vaite inonzi reintegration process, kunove kunoita kuti maofficers ezvepca macivic society organization machechi vanenge vachibatsirana pamwe chete kuona kuti musungwa paari kunopinda mucommunity zvaachaita nezvino zvinenge zvichiitika zvinomubatsirawo here iye nekugara murukati meruzhinji, ruzhinji rinobatsirika sei pane zviri kuitika. Nekuti pari zvino yatingati rehabilitation yavemo yakaiswa kuiyo inonzi corporation muevu. Saka nachinhu chaakutanga kufandwa nestate kuti chive chinoita kuti vanhu vawane zvavanofanirwa kuwana zvinoenderana neupenyu hwavo vari mujeri vachidzidziswa.
Ko, nyayo yekuti vamwe vasungwa havari kunetseka kuzoti vagare kunze uku kana vabuda kubva kumajeri vosarudza zvavo kuti zviri nani kuti ndidzokere kujeri, vopara dzimwe mhosva kuti vadzokere kujeri, pangave nechokwadi here kana kuti vanhu vanozongoitawo mufungo wekuti zvabva kujeri afunga kudzokera zvakare kujeri?
Pane rutivi rwechokwadi rwuripo, nekuti kana munhu agere kujeri anopuhwa kudya nezvekupfeka zvese, asina chimwe chinhu chaanotambudzika kuti dai ndawana kana dai ndaitira chakati. Saka munhu anofarira kunogara kujeri nekuda kwemaeconomical hardships ariko, ekuti haukwanise kuwana basa, hakuna kana kambani kana chii, vezvitoro chaivo vamwe vari kutovhara kunze kwematakishop, nekuti mutakishopu hakuna munhu anoda kuzotora munhu anenge adaro, vashomawo nekuda kwekuti tikatarisa vana vari kubva kuchikoro andonosenza mutakishopu kana mustreet. Saka iyewo nekuda kwekuti anga ari kujeri kuti azokombita nemwana uyu hazvizoita, sakana anotopfungwa kutoti ndegai hangu ndigarendiijeri, nekuti kubatwa kwaanenge achiitwa mujeri anoona zvakamunakira.
Ko, ukama hwenyu woimi sesangano rezakro neveruzhinji muri kuonawo zviri kubatsira here kuti veruzhinji vange vachizotambirawo vasungwa vanenge vabva kumajeri avo kuburikidzawo nemi sesangano muchivatsvagira nzvimbo dzekuti vange vachipinda?
Pari zvino isusu tinonetsa kuzviti tiri kuita zvakanaka, asi dai kuri kuti vari vamwe vari kutaura, nekuti isusu pachezvedu tingezviona kuti matanho atatora ekuita kuita pari exercise yecommunity nemainmate kana neprison community inenge yakanaka zvikuru, nekuda kwekuti kutaura kuno kwatiri kuita vari kuita inonzi prison day, inoita kuti vave vanosangana vasungwa neveruzhinji, veruzhinjiwo zvakare vachikwanisa kuona magariro nekunzwisisa kune zvinoitwa neprison. Chinhu chatakatanga ichinzi prison festival, ani introduction yakaitwa nezvakro, ani initiative yakatorwa nezvakro kuti isvike pairi ipapo, kuti vatange kuita miziki nei mukataura nevari muprizoni vanozviziva vakazvitanga zvichitanga pachivhu, taitotorana chipavo vachienda vachinodzidzisa kuti zvinhu izvozvo zvitange kuitwa nemaprizonas.
Aiwa, ndinotenda zvikuru vacho hotane kuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, ndinotenda zvikuru nekunguva yematipa yekutiteerera inenge nenguva yakanaka.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota, vanove mukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. ZPC Kariba yaita mangange 0-0 neFC Platinum. Yada yarova Ngezi Platinum 1-0. Chicken In yaita mangange 1-1 nechapungu. Sezvo tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinokuyeuchidzai kuti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso lo munye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours ini waze wathola uncedo wancedisa
uhulumente lokhu edinga abantu ababikwa bagalula ngesikepe emfuleni uZambezi eBinga. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuthe izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka.
Mhlawumbe shuwa ilanga lishihle kangaka sizayithatha ngapha imali. Lala kumnya kuphilile asilimanga, asizuzanga, siphelwa izifuyo pho siza kuthimba yini. Kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so kodwa umgabo ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zabangcono.
Odokotela bathi ababuyeli emsebenzini lanxa uhulumende esithi benze njalo ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazi. Landela ingozi yesikepe esigalule emfuleni uZambezi kunsukwana ezedluleyo uhulumende uthi ulokho wedingisisa abanye abantu abangatholakali abantu abane babikwa betshonile kulingozi. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakeleyo kulolu daba sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edalele parliamente.
Ukhanya ngani into eyenzakalayo phakathi na komfula wethu uZambezi kwasuka kwaba lomoya omkhulu wa affecta amabots nxa ngisizwa ukhanya ngani kulama bots amabili awachonayo alokhu engakabonakali kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso kulabanye abagcina bethole uncedo ukuhlanganisa lo munye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours esemanzini waze wathola uncedo wancediswa. Amanye amabhoti ebese ekhukhulwe ngumoya aze ayafika eZambia ukhaya ngani kulo kwenzakalayo ukuthi bezama ukuthi bewaphendulise ngapha eZimbabwe.
Ngezinye indlela kulabanye abantu abalokhu bengatholakali.
Kulabanye abantu abalokhu bedingwa kodwa abangeke bajike ukuthi okwakhathesi sebedlulile kulomhlaba. But abangu-4 hayi ukhaya ngani lokho kukonfenyiwe ukuthi abangu-4 ngabasekho. Njengoba ngikhuluma nje lami ngisanda ukufika eBinga khona ngizahlangana naba kokheli bayiphaksi lamapholisa labanikazi bamabhoti ukuthi ngifuthi uhamba nje izikepe ezilabanikazi abangamaZimbabwe njalo abantu laba okuthiwa khona sebefile ngabantu bakhona apha eBinga ngabakhona apha izakhamuzi zalapha ngabantwana balapha so sikhuluma kanje sikhuluma ukuthi kulezililo phakathi yena kwemizi lapha yikho lami nje ngibuyile ukuthi ngizame ukuthi ngiyebonisana le muli zakhona then bese sikhala sindawonye.
Kujayelekile yini ukuthi kube le ngozi enje njalo izikephe lezi ngezani?
ingozi ezinje ziyatholakala ziyake zenzakale kodwa asongozi esizijwayeleyo ukuthi khona zingaphoye kuvuka nje sesikhona njengalokho okwenzakale ekhathesi. Izikephe lezi izikephe ezihamba zisiyagola inhlanzi lezi ezincane okuthiwa ngamatemba ngama-rigs. Aso zikephe ezile power kakhulu yokuthi khona zingaphikisana lomoya. Izikephe ezile power engani iphansi. So ke yiwo umsebenzi wezikephe zonalezo. Ingozi ezingalezi asizijwayelanga kakhulu but namhlanje kwenzakele because ukhona.
Alikezwa ukuthi bekuyikuyekethisa kwabantu ukumbe hayi ingozi nje makhasi.
Bekungela kuyekethisa kwabantu ngumoya nje oqalise ukutshaya abantu bephakathena kwamanzi. So ke bese bezama ngenye indlela ukuthi labo bezama ukuthi bephikisane njani ngumoya lowo kumbe bewubalekele bedinge indawo engani isefu. So yikho kwenzakele.
Izigaba ezithinteke kakhulu ngalolu daba yiziphi khona ngapho eBhinga?
Ikakhulu abaningi ngiyakwazi abasemanzini lapha ngabantu abavela ezigabeni ezingabothunga abavela kubolunga kubo siyabhuwa kubona gangala sinampande. Ikakhulu laba abahamba ngomgwaqo siya egogo ngani yibo abaningi aba-afekthwe kakhulu ngale nto eyenzakele.
Uthe abanye batholile usizo bahlengwa, uhulumende ngabe yenze yonke imizamo yini ukuthi abasize kumbe kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo?
Okwakhathesi bengakezwa ukuthi khona onguye oncedisileyo kakhulu ngubani. Ngiyakwazi ukuthi abahlenge laba abanye abatholakale besemanzini ngabanye balaba nababalezikhephe ezifanayo akade labo besenza umsebenzi ofanayo yibo abancede kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi amapholisa ngikhuluma kanje isikephe samapholisa kasikho lapha eBhinga siphakathi sikhona ngale siyancedisa abe-National Park labo bakhona ngale bayancedisa kodwa ngikhona ngizathola ukuthi khona exactly i-report yokuthi khona osokuwenzakele osokuncedisiwe yikuphi njalo okuseleyo yikuphi.
Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBhinga idalele ephalamende. LeZimbabwe limanyana lozulu wonke emhlabeni ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yababalisi bona abathi sebephila nzima bengabayanga njalo befundisa abantwana abangalakudla okweneleyo lempahla zokusebenzisa ngenxa yokoma komnotho welizwe. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ ithi isimo sababalisi elizweni sizwisa usizi. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Obert Masarure uthi abangakuthakazelela njengenhlanganiso yokuzimisela kwababalisi elizweni ukuqhuba umsebenzi wabo wokuthuthukisa ezemfundo lanxa isimo sisibi ikakhulu emaphandleni. Lokhu kusekelwe inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Union iZimta yona ethi ababalisi sebesehluleka ukuphila impilo elesithunzi. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Tepson Nganoni Sibanda ulandise kakhulu ngaleso simo esithi inhlanganiso yakhe ikhuthaza uhulumende ukuthi alungise isimo somnotho welizwe kusese-lesikhathi. Usuku lokuqakathekisa imisebenzi yababalisi lunanzwa iminyaka yonke mhlaka-5 kumfumfu. Lwasungulwa luhlangothi olubona ngezokuthuthukiswa kwemfundo lezifundo zesayensi umhlaba wonke i-UNESCO ngomnyaka ka-1994 ngaphansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Lo nyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Young Teachers, the Future of the Profession. Lolu daba silwethulelwe ngintathela izindaba ye-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
O Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi ababuyeli emsebenzini ngomvulo njengalokho okuthiwa nguhulumende nxa engakagcwalisi izifiso zabo. Lokhu kulandela umhlangano abawuqhube izolo lomphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Yena othi odokotela abangasoze babuyele bengaxotshwa umsebenzi. Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi imelele ukuthi uhulumende kanye leHealth Service Board bagcwalise izifiso zabo zokwengezelelwa iholo kanye lokuthola impahla zokusebenzisa. Ukusenjalo ukungabi khona kwabodokotela ezibhedlela sokuphathe kubi izigulane. Omunye esanda ukukhuluma laye ngumnumzana Trimompofu yena othi wabuyiselwa emuva ezama ukuyekwelatshwa.
So ngibuyelile ngedate yamhla ka-2 kade ngithi 2 October kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika kube buhlungu kakhulu ngoba ngifike ngangakhiwa lethuba lokuthi ngidindise ikhadi, alidindwanga ikhadi lami, ngikhuluma nje kwakathesi. Okwenzakeleyo ukuthi ngirefere kudoktha onguye omela Ndlinzu uSenior Moyo ubekhona. USenior Moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike, ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike nase siphelile. Engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nini. So akula ngincede nditholileyo yiko kubhalwa ekhadini kwalokho.
Obuhamba ngakho kuphuthuma okunganani, njalo ukuhlala kungalungisiswanga kungahlupha na?
Ya, iqiniso elikhulu ukuthi engihamba kungahlupha ngoba into engihamba ngayo e-UML esusemzimbeni iyakhula and ikhula ngesiphangephange sokuthi anytime ngathi sengingumuntu olahlekelwe yimpilo yikho kukhona.
Awenelisi ukuya ezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Day labanye?
Okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali. Sengibuzisisa kudingakala imali enjenge-foreign currency, angikwanisi ukuthi ngiyithole ngoba ilizwe leli vele njengoba lazwa ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency. But ngasese yimali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale, ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation yaleyo. Ngoba ekunye engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate ngoba abanye abantu izolo ngithole abantu imibhedi iphuma ubone ukuthi umuntu sibili u-operative.
Ngabangabe besebenzise imali yakwamanye amazwe?
Ngokucabangela kwami ngibona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe ngoba mina ukungena kwami besibathathu kwathi simele sizokwenziwa ama-operations ngoba abantu endlane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-numbers sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi mayekuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abanye bangikhona sizabuyela sonke izolo. Sonke saphenduzwa kanjalo nje. Bona aba-operatiweyo ngabantu esingazange saba labo izingalelalilanga but ngabantu embonileyo ukuthi balutholile usizo.
Esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital uke wabona ukuthi khona kuhamba njani?
After ukukhuluma la kwami lani emavikini ladluliyo ngaphinda ngabuyela basuka bangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ekwanise ukuthundubeza ubuhlungu. Angeke baqhubeke benginika wona kuzamele ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola le operation emele ngiyenziwa kuqala. E-Plumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso elikhona akula sibhedlela esizimeleyo, akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo bedlela ezithenjiwe izenezi izibhedlela zikahulumende lezibhedlela zekhansili ye-Plumtree amaklinikhi la engikhuluma ngawo. Umuma okhona wonke umuntu uyaphenduswa njengoba nje ngisitsho ukuthi even njengoba ngikhuluma nje kuthi ngisamanensi asehayana lokudinda ibhuku galezi ukhanya ngani wonke umuntu sesukumile ezibhedlela ukuthi kasakwanisi ukusebenza and into engikhona iyayisegcekeni lami ngiyibona sobala ukuthi abantu basakwanisi ukusebenza. Lami ngiyabe ngisiza ubuhlungu kodwa ngikubona ukuthi lami ngiza ubuhlungu laye omunye umuntu uza ubuhlungu ngoba ukusebenza ungaholi eqinisweni kunzima kakhulu ukuthi asebenza njani. That's why kwakuthola ukuthi umuntu useyenze i-operation engayisiyo uzothola ukuthi mbencwe ngumuntu ozithweleyo eqine esethe esenziwa i-operation wavalelwa isigelo phakathi ngenxa yokuthi umuntu uyabesebenza kukanti ingqondo yakhe iphandle komsebenzi awenzayo. So ikwenza ukuthi uhulumende ngokubona kwami uyazifisa ngabe uhulumende uyazama ukuthi azame ukuma labantu, azame ukukhulumisana lamadokotela, azame ukukhulumisana labezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo olufanayo. Ngoba nxa sikhuluma sisithi savotelwa, ngikhuluma kuhulumende lokhona uthi wavotelwa ngabantu bathi njengoba abantu bayakufa baphele abantu bangkhona bayahlupheka abantu bangkhona bayafa sizathi uhulumende sithi uhulumende wavotelwa ngabantu abantu bakhona sesibekele behluphile sesibekele besifa kuthi sukwehluleka kakhulu lokho.
Lo ngumnumzana Trimon Pofu esisanda ukuxoxa laye kunsukwana izedluleyo emsakazweni weStudio 7 esePlumtree njalo uyisiphathamandla sebandla leMDC. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuchiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka. Lokhu kuza ngesikhathi iningi liphakathi kwendlala embi eyabangelwa yikungani kuhle kwezulu nyakenye. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanyelo yomumbe lesisindo samakilogram alitshumi 10 kg ibiza phose amadola ngamakhulu amane $395 kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi enyandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lonyaka.
Ungathi uyakhangela sihluleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lonyaka ukulima ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthini lonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi ngayisenza lezi zinto ukuthi uyakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani. Angazi ukuthi uyakunanzelela uhulumende lokho. Sithwele nzima siyahlupheka. Siyakhala, always it is now sikhala ngendlala. Uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphe leyo ndlala. Sokube kwaqansa double more than ukudla esikudlayo.
Amazwi akhagcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawani kodwa kumamanzonzo kwemnotho welizwe sekudinga ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Kambe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali. Lala kumnya kuphilile asilimanga, asizuzanga, siphelwe izifuyo, pho siza kuthimba yini. Kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so, kodwa umgabo ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana, into zabangcono. Ngo-2008 into zawoma, uTsangire wahlala phansi lo mgabo balungisa into zawoma. Kathi katesike, azama ukubiza ufala lo bakhulumisana, balungisa izinto.
Ukansila kwa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation address kuliviki edalela ephalamende umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzakhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenja liningi likhala ngendlala kulumhlubulo. Unkosikazi Theminkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe indlala.
Silala ngendlala, asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxotshwa, silamali, sihlezi phansi, akula msebenzi. Ichukela yona sikhulumi, bakithi sicela uncedo bakithi emazweni. Khumbela amadona phela, adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenze yona futhi for work leyo, sizasebenza sizathini. Ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sesilele emawane kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi akula manzi esikotsho lapha, hhayi sithole kanzima, sivuke ebusuku siyalayinela asakwazi vele singayenzani. Nganizulu liyana sibili esithi sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zibhekane ledubo lokusilelwa kwamanzi njalo abogatsha lwezokulima bathi sezifike amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla sebandla le-MDCT yena owayengukansila kaward 23 emlume enkayi. Sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi imali yokusebenzisa iswelakala nezibhedlela kungelamithi kumbe odokotela abeneleyo.
hayi kulobunzima kakhulu ngoba ngikhuluma nje ngeke akula muthi akulani ngikhuluma nje ndomamncane wami olimeleyo so utheli melo wahamba esibhedlela akenziwa ngetreatment uphonga uthunga kuphela uidata dini yazithengela amaphilisi yazithengela and kulobunzima obukhulu kakhulu ngezibhedlela abantu bayafa amaphilisi ayashota into engenza ngithi labo bakhalalile imisebenzi ngokubana into kade isenzakala beselathwa abantu bethola yonke imfanelo zabo kumele bazithole esibhedlela abasazitholi le nkayi kunjalo kuyafanana izibhedlela zonke nje abalwa amaklinisi atholakala imithi lamaphilisi kulobunzima kakhulu nxa uzokuthi ahambe ebhoyilisi yamalemoni unathe amalemoni kambe uyabe uzaphiliswa ngamalemoni
isixwayiso esinjalo laso sivelela esibhedlela
ye sivelela esibhedlela kubonensa abantu sebephrife ukuthi kungcono baye embuma kodwa lapho embuma amaphilisi akhona uyawabhadalela ayathengwa lakho kodwa ke kaswelaswelakali ayatholakala abazigcheleyo yibo abalohlupho kakhulu ngoba uyahamba esibhedlela sokumele ukuthi uhambe uye etheatre ufike uyehluleka ukukhululeka sokuthiwa ahambe etheatre etheatre laphana baza kunika i-student umuntu ofundelayo afundele kuwe yinto eyenzakalayo ikakhulu
okunye okukhathaza abantu kathesi intengo yempahla lo kuswelakala kwemali abakho abanye abaqhuba inhlelo zabo zokuziphilisa
kukhona kwezinye kwamanye amawadi kukhona kodwa amawadi akhona ayabala nje labo abalamanzi thina njengangale kuwadi 23 amanzi vele awakho ngokubana ngikhuluma nje mina kwezinye kwamanye sibili amavillage abantu bavuka ngama-2 besiyalayinela amanzi ezibhoraneni ziyabalwa zibutshwana le mthonjeni legejwa ngabantu nje imithombo le egejwa ngabantu amanzi la angafunakali lawa awuyingcikeza wona la yobanathayo ubunzima bukhulu kakhulu sibili ukuthi sizafikisa sibili uNovemba kuyabe kunzima lezifuyo ziyafa komunye umuzi kathesi kufe izifuyo ezingu-9 umuzi owodwa izifuyo zenzela yizo umuntu kade ekhangelela zokuthi zizamncedisa athenge ukudla ahambisa abantu abasesikolo ancedise lapha lalaphana manje sekulobunzima kakhulu ngoba futhi le nkomo seziya zisifela njalo
uke wakhuluma ngendleko zamabhasi zinjani
indleko zamabhasi kunzima sibili ngokubana kathesi ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenani yi-60 pond ukuya koBulawayo ukusuka ewadini yani usiye enkayi center yi-30 pond so kulobunzima obukhulu kakhulu le mali yakhona njalo ayitholakali nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg khona ngoba i-10 kg iyi-50 pond
emadolobheni bakhalisa ngemali ukuswelakala kwayo emabhange khona ngapho enkayi iyatholakala lula yini imali yokusebenzisa kulabo abalayo
kunzima ngoba ngike ngangena namhlanje ezitolo ngikhuluma nje ngisesento enkanye ngike ngangena ezitolo enkanye ama-ecocash kabasathathi kwezinye izitolo and la banibona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali yena akunika i-cash sesithi hafu hafu so nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake uyi-120 yibo ubunzima osobukhona yikho kukhathaza kakhulu ngoba sokuze kungani kuthiwa kulezi gebenga ungahamba nje abantu bekubona ukuthi nganithiwa kumbe uyabulawa nokuyimadlana kwakho sekuyokuthi bakubambe inkunzi bakuthathele leyo mali oyabulayo kulokunzima kakhulu ngaze uthi uyabika emapholiseni amapholisa avela kulanto abayenzayo ngiyalibingelela lonke bantu bakawadi 23 mina ngubrenda u-former councillor wena ngithi ngiyalithanda lonke kakhulu ngiyalikhumbula njalo ngiyabona khona ekhetho lobuzayo yilabo angibalahlanga
leyo bekuyingxoxolo unkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla se-MDCT njalo owayengukhansila kawadi 23 emlumeni yebo ke kesizwe ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
ngali tshona njani izilukandaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana bekezelani leya isakhamuzi sedombodema ePlumtree sixoxa ngodaba lwenyamazana zendle ikakhulu indlovu ezibikwa sezingene emizini yabantu wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Yebo, siyabonga njani.
Sizwa kuthiwa kulodubo ePlumtree. Ungasitshela ukuthi ngeyipi indawo yangkhona njalo ludubo bani?
Udubo esihlangana lalo ludubo lwezinyamazana zasendle, inyamazana ezifana nezilwane ezifana nendlovu, but ikakhulu okwakhathesi into esesikhangelene layo zindlovu. Indlovu yizo sezibhahile, njengoba nje khathesi nje sikhuluma sezibulele umuntu kwesinye isigaba kulo muntu osebulawe yindlovu. Izolo ntambama zingene emzini kamakhelwane ekhaya eDombodema, zadla izihlahla, imithelo zangena endlini, bebezikhangele nje kodwa bebengenamandla ukuthi kuyini abangakwenza ngoba ngabantu besifazana bodwa.
Manje abantu abagcina inyamazana zendle abe-National Parks bathini bona ngodaba lona?
Abantu abagcina izinyamazana bazamile ukuthi baba-contact. In fact, 2 weeks ago, ukhansila weDombodema uke wazama ukuthi akhulumisane abe-Vukuzen, ama-officials e-forest, ukuthi babone ukuthi bayazama ukuthi basilethele uncedo. But ngithe namhlanje ngifona ngoba bengidanile kakhulu njalo ngethukile, ngisethukele abantwana nabazali ekhaya ngoba bezingitshele ukuthi indlovu zingenile. So ngizamile ukukhuluma lokhansila, ukhansila wathi ubhalile incwadi wayihambisa ePlumtree ekhansila ebazisa ngodubo esibhekane lalo. Njalo umama onguye okhangelane nezindaba zezinyamazana wabuya last week wakhuluma nabantu ababeyibo ababehola umumbu, wabazisa ukuthi sokulungisiwe ukuthi kulomuntu ozabuya ezobhekana lendaba yezinyamazana, but kodwa namhlanje lo muntu lo akabuyi. Inyamazana sezibhahile, sezingena emakhaya indlovu.
Nxa usithi inyamazana indlovu kuphela yini, kumbe zikhona ezinye lazo ezingena emakhaya?
Nanakazana eziningi kakhulu, ikakhulu ezifana lendlovu yizo esezibhahile, ngoba ngibona ngathi lapha ezazivalelwa khona, ezazihlala khona emabhongane, akusekho kulinda lokhwana owakufanele kube yikho khona, ngoba kwakufakwe i-electric fence ngesikhathi amakhiwa ayisasekhona. Njengoba amakhiwa seyahamba lakho kwahle kwafa, so indawo yena leyana ayisagombolezelwanga okusemthethweni. Abantu bakhupha ucingo, izinyamazana sezihamba nje ezifana lezilwane ezifana ompisi, inkomo seziphelile.
Ungasitshela okuningi ngalowo okuthiwa ubulewe yindlovu leyo?
Okay, umuntu obulewe yindlovu ngumuntu ophume kudla kunyuzi ku-ZBC ukuthi ubunyathelwe yindlovu eJambeni. So yiyo into lathi esiye sabayo ngapha ePlumtree. Indawo yePlumtree ingaso indawo yePlumtree, kusuka konke khona le Makhulela ubuya usiza konke Madlambuzi, ubuya konke usiza ngapha eDombodema, njengoba sekusele only 18 kilometers ukuthi sifike ePlumtree town. Yikho lapha indlovu esizidlalela khona. Okokutsho ukuthi njenganamhlanje njengoba kuveni ziyahamba, kutsho ukuthi ziyabe zihamba zilanda khonale ePlumtree zisiya ePlumtree town.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavaleli sabalaleli?
Hayi, mina ngiyabonga kakhulu. Besicela nje ukuthi mangabe singathola usizo ngendaba yezinyamazana lezi esezingenela abantu emakhaya, ngoba mangabe sikhuluma kanje kule ndawo zaba zonke zenza ukuthiwa kulabo campfire. I-campfire bayabuya bezodubula izinyamazana, but imali yakhona kuyo efanele ukuthi kube iyanceda esigabeni esikhangelane lazona ezi izinto, but uncedo lwakhona silutholi. Besicela sibone ukuthi ngabe abomthetho nabo bayasukuma, izakhamuzi lazo zisukume zibambisane, zibone ukuthi singathola uncedo endaweni yenale enje, ngoba inyamazana lezi zinyamazana eziyingozi ebantwini, so nyamazana ezingahlala labantu, akula kuhlalelana nabantu le nyamazana. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga.
Loke nginkosazana bekezela nileya isakhamuzi seDombodema ePlumtree ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Sibonge uChris Gande. Wezemidlalo ke nansi impumela yemidlalo yePremier Soccer League, iZPC Kariba le 0 le FC Platinum 0, kwathi iyata ke yanqoba iNgezi Platinum nge 1-0. iChicken Inn le Chapungu ke mjikilo bhanqa 1-1. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.